Ini ndini Blessing Zulu ndichiti eni msore inao dzedu dzanhasi chitatu kurume 16 2016. Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora yekutenga chikafu chinosvitsa nyika muna kurume gore rinouya. Dare redzimhosva rinoti hurumende yakabvisa midziyo yembada Diamonds kuminda yemangoda kwamarange zvisiri pamutemo. Vamwe vagari vekwachiyadzwa vochema-chema nekumwiswa kwakaitwa makambani aichera mangoda basa sezvo vagari ava vaiwanawo chouviri kubva mukushandira makambani aya. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechikafu rakatarisana nenyika. Vanoda kupinda muchirongwa cheLive Talk kana kutitumira mashoko, shandisai WhatsApp namba yedu inoti 1202 465 0318.